very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February the 25th, 2016. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are focusing on women in politics, with particular emphasis on the succession battle within the ruling ZANU-PF party, where we have seen the party's top women trading barbs.
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency, on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday, 8:30 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai.
Molesine elwabo mama. Sikona njalo ebulenjini. We are on the internet on voazimbabwe.com, lobanjalo ku voandebele.com, lobanjalo ku voashona.com.
My name is Lisa Shaba, and I'm the founder and director of the Women's Chat. All parties are guilty of that, because if there was a party that is not guilty of that, would see the evidence of a lot of women with power in leadership positions, in senior leadership positions. So, yes, this is a perennial problem. And hopefully with the campaign that we are going to be running, we are going to be letting the women see how they get used. Don't be used by men to fight their dirty wars. Because when you fight those wars, you lose your dignity. In the eyes of the electorate, you lose your dignity. Come election time, then the men step forward. And because you are not fighting, you look more dignified and you get the vote. You have to make sure that 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 you Askana papa kuti yashikanguva yemaprimary elections iya unoona vakutanga kushindidzira madzimai vacho vasindidzira kumaconstituencies asingahuniki ivo vachizvimisa kuzvoendesa pamberi pavanoziva kuti uku ndokuchatipinda muparliament saka panenge pachitodiwa mutemo unosungira mapato ezvematongerwo enyika kuti pavanofiudza malista avo aya mukayeuka takaita nyaya yakanetsa chaizvo pakaisa electoral amendment act tikitizvo hatiri first past the post nekuti hapana nyika ine first past the post ine madzimai ane huwandu hwakakodzera mupangare nekuti maitiro acho ndeti wapinda apinda akarapa asi kana iri proportional representation inobatsiridza kuti madzimai ange achipinda nepaaainenge zebra sisini saka tikutavati chekutanga mutemo wacho wemunyika muno hausishinga zvakanaka mapato ezvematongerwo enyika kuti vave nevakadzi vane huwandu hwakanaka muzvinzvimbo zvezvinamiri kuruzhinji rwevanhu kame kusanzwisisa kuti proportional representation inorevei chatinacho chakaitwa ichi ikota haisi proportional representation awomen's quota ndeyekuti tozowanawo vamwe masiti akati atichanhonganhonga totipindai proportional representation is an electoral system kutoshandura mahotero nemaverengerwo emahotero nekuti pamwezvonzi vanhu vakupinya parliament va inini batoenyu vanhu vangani ini bato yenyu vanhu vangani sange zvoitwa kusouth africa kwakakushanisa professional representation ndoti takauchiona tumwe tumapato papo tunenge tiri kumashure shuroko akangowana echete nhamba yevanhu vanovhotera vanenge vakutokwanisa kuti wana siti muparliament ndoti ndodemokrasi.
Tonight on the Women's Roundtable, we are focusing on women in politics. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, the succession battle within the ruling party ZANU-PF Mavi has been seen women rising to the top and becoming mouthpieces for different factions. A few weeks ago, the country witnessed Wurungwe East Member of Parliament, parliamentarian Sarah Mawoka, dressing down Vice President Emmerson Mnangagwa at a women's league event held prior to the party's Politburo meeting. President Mugabe himself has castigated the two factions, namely the G40, allegedly aligned to the First Lady, and the Lacoste, aligned to the Vice President Emmerson Mnangagwa, saying people should vote up, but it seems this is falling on deaf ears.
Yes, sir, PJ, let's hear what parliamentarian Sarah Mahoka said at the Women's League meeting a few weeks ago.
That there was parliamentarian Sarah Mahoka of the ZANU-PF Women's League dressing down Vice President Emmerson Mnangagwa last week and wedding in PJ into the factionalism war that is currently really topping at ZANU-PF.
In ZANU-PF, yeah. In 2014, Deputy President Joyce Mujuru was fired from the party. And the Women's League, led by the First Lady Grace Mugabe, was very vocal and instrumental in her ousting, despite heavy criticism from some women's rights movements.
And PJ, we also have a bite from the First Lady Grace Mugabe, what she said about succession at a rally a few weeks ago.
Chabas, no kuti chirikuneza ndechekuti vachaimbofungira vacho kuti vangango itoma basa akadaro hatichisina kana confidence nawo hatichisina 2018 nokuti vanhu vari kuconfuse vanhu 2018 takaita congress yedu handiti tikasarudza kuti tinoda mugabe DFS secretary with ZANU-PF. Don't be confused. Let me explain to you. Musambo viringizwa. Constitution yedu yemusangano weZANU-PF. Inotaura kuti every 5 years tinono elect ama leaders. Takatozviita. Handiti ka? 5 years zvinokwana 2019. Ndiri right komiza kana ndiri wrong ndiudze. Tinenge taita ma elections, general elections. Muna 2018. Ndiri kunzwisisika. Saka tinenge tisaita sarudza malida manyowani. Amugabe ndova tiri kuenda nawo kuma elections 2018. Nokuti vamwe vari kufunga kuti izvo 2018 kunenge kwakubviswa malida.
That the PJ was the First Lady Grace Mugabe, who also is the leader of the Women's League, speaking about succession at a rally a few weeks ago.
And on the other side, the women's rights organizations have called upon for women to continue to take up leadership positions within the country's political parties. Emphasis on the parties.
Yes, PJ.
Women Trust, a rights organization, told Studio 7 earlier on that women should strive to increase the number of women within the top leadership positions instead of being used to pave way for others, especially males.
Yes, PJ, so we want to hear from you women out there. What are your views on the issue? And I understand we have our guest already, so we're just going to really just summarize in bit. You go ahead, Ndebele, and I'll come in and we take our guest.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje sikhangela kumbe sigxila endabeni esegudwini eZimbabwe okwamanje. Ukulwisana lokho okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF. Lanxa kwamanye amabandla lakho kulokuxexebuka, kulokufuthelana okuthile lokudonselana, kodwa ke okuphezulu kakhulu ngokweZANU-PF sikhuluma kanje. Yikho ke thina sithanda ukubuza ukuthi kasihluzeni bomama, umama yena ungena ngapi khona la? Sibazwile omama kade bekhuluma lapha abeZANU-PF. Umama unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli, la ekhuluma ngezefactionalism zona lezo. Kwazoba lo munye okhulumileyo unkosikazi Sarah Mahoka, la yekwe ngweZANU-PF, lapha ke ubesola umnumzana Emerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli welizwe, esithi ibizo lakhe lisetshenziswa ngabanye abakufactionalism yona le. Asihluzeni bomama, sizwe ukuthi thina singena ngapi khona lapho, siyasetshenziswa na kumbe lathi kumele sithathe ijambo zethu sigijime.
Aiwa, iroida mapj, chokwadi nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa kuti zvii zviri kunyanyoitika munyaya dzematongerwo enyika. Takatarisa nzvimbo dziri kuwanikwa idzo dzichiwanikwa nemadzimai dzepamusoro mumatongerwo enyika. Asi handichataura zvakawanda nekuti pari zvino tanzwa kubva kuna First Lady vedu Grace Mugabe vachitaura ivo vari pamusangano kuchiweshe panyaya yesuccession, uyezve tanzwa kuna vaSarah Mahoka vekuhurungwe vachitaurawo zve soro ipapa pekuti vanga vasiri kufara nezviri kuitika mubato ravo. Asi zvikurusa ndezvekuti tanga tiri kunzwa madzimai vari muWomen's League PJ ndo vari kunyanyotaurisa, vari kutaura zvakawanda. Uyezve takaona munguva yapfuura Vice President Joyce Mujuru vachibviswa ivo pachigaro. Pari zvino vane patiwo yavo, saka tichanga tichinzwawo kuti chii chingaitwe nemadzimai kuti vapinde ipapa panzvimbo dzepamusoro. Uyezve taita rombo rakanaka nekuti titori nevanyarikani vedu vakamira pari zvino. Tina muzvare Luta Shaba vekuWomen's Trust, uyezve naamai Stembile Mlochwa veMDCT. Asi totanga zvedu namuzvare Luta Shaba, tinokuchingamidzai pachirongwa. Ehe, tichitarisa zvatiri kuona zviri kuitika mumatongerwo enyika, imi sangano renyu rinoshanda sei nemadzimai kuti vawanikwewo vachiwana iwaya mabasa kana kuti zvinzvimbo zvepamusoro? Takanyanyotarisa nenyaya yezvematongerwo enyika.
Isusu tinokurudzira kuti munhukadzi wese ane shungu yekuve nechekuita nematongerwo enyika anofanirwa kuwana mukana. Uye sangano redu Red Women's Trust tinoshanda tichivakurudzira kuti vasazveze kumira muzvinzvimbo, uyezve kukurudzira veruzhinji kuti vange vachivhotera madzimai kana pachinge paine mukadzi akupidza munharaunda mavo.
Mm-hmm. Ya, yeah, batai henyu makadaro timbotora honorable vangati aiwa tinenge tavamisa PJ.
Yeah. Siyakwamukela nkosikazi Stembile Mlotjo. Wena ke ungusenator we Yeah, ungusenator we Matabeleland South.
Yebo.
Yeah. Abesifazane kwezepolitiki, kwezombusazwe. Njengoba kwaba lezibopho ezesatec ezokuthi abesifazane kumele babe yingxenye kumbe i-51% kumbe ukwedlula lapho. Siyakubona kusenzakala lapha eZimbabwe.
Kuma ukhuluma ngowami umbono ngamehlo ami embona ngawo ngalokho endlule kukho, ngalokho engikukhangeleyo. Kuba nzima ukukhangela, akukhangele ukuthi umuntu ongumama yena trying and gain a kaya, carrying a kaya, a kaya, Kogunaro, Womata, how a tanga tatanga, the so tattoo yet to our corner. All of a sudden, so Kasuba lives in prison at Tibio Lapa. A young I wouldn't talk about lokhu yakubona sokurongo ukuthi ugqobe yembe yakho ebathini kwathini. So naku-politics ungathi uyakhangela nakumengi-ke uzafica ukuthi uxokozo lokuningi yebo mama abafanele bangena ezikhundleni lokho okufuna ilizwe lonke ngamazwe onke kodwa-ke omama bathi bangangena-ke besebe futhi ingxabangxoza futhi iphinde ibe nenge angazi khonapho ukuthi singabulungisisa njani njengabomama ukuthi singene ukuthi ezikhundleni siphathe kuhle abantu siphathe kuhle izinto sikhangelisise ungakhangela kathi ezithini ezimbabwe khonapha ku-Women Caucus ephalamende i-Women Caucus ingene amabandla wonke kodwa uzafica ukuthi kunokuxabana ngoba uzafica ukuthi omama bona bodwa baya bekhethana ku-Women Caucus laba baphethele funa ukuthi bebe yibo bodwa benefithayo abazuza izinto abazuza ukuvuleka kwamehlo abazuza zonke into ezinjalo nxa kuhamba phande kwelizwe yibo abahambayo la abanye abafana ngababe lethuba so uza kubona into ezimbabwe sikhathana-ke kutheni omama singadonsana sibe siye kulelo banga
ukuthi lawe nxa usukhokhela laphana ube usudonsa omunye wakho ophansi siyabandezelana yithi esibiselana emuva
ye siyabandezelana khonapho ukuthi ukuthi akhangele omunye umama njengomama nesimo sokuthi sifuna ukuthi omama babone beqhubeka besiya phambi bekasakhangela ngaleyo ndlela usekukhangela ngelihlo locubu lokuthi njengalwana yena kufanele angavele azuze lokhu lalokhu lalokhwakhe
kuba nzima bahamba khonapha ecingweni
kuba nzima okumangalisayo kakhulu
ye bahamba khonapha ecingweni sixoxe okwehola lonke ngilethemba lokuba uzaba lesineke sokuthi usiphathise kuhlelo lwethu lwalamhlanje marvelous senator senator Mlotjo is saying it's difficult for a woman to be in politics. It's double the trouble.
Mm-hmm.
Whilst you are there at the same time, instead of pulling others with you,
mm-hmm.
you are busy actually pulling them down.
Hold that thought, sir. PJ, we'll come back to you. But tina mai rupanga, variparu naruto mbonzo, wakuna mai rupanga, makadi mai rupanga.
Ndiripo angu makadi ye ini.
Ai watiri wadi, muturukuta orane mimuri kupi?
Ndiriku grinde oku kunoko Harare.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona zviri kuitika izvinyanya munyaya dzematongerwo enyika kuti madzimai angawane mukana here yekuwana zvinzvimbo izvo zvepamusoro.
Hongu chimwe chinodariso ndechekuda iso hongu pamwe vamwe madzimai dzimwe nguva pamwe tingati chekutanga unenge usina mari yekuti uite sei ukandeneshe kuti upinde muzvirongwa. Kwozoya zvenyaya dzebobo popoto dzinenge dziripo izvozizi dzinenge dzisina kumira zvakanaka dzinenge da kuti isusu madzimai tisumudzirane pache zvedu tisangoramba tichingosumudzira varume chete nekuti zvatinenge tichido muparamende kuti zvive zvinoitwa hazvizokwaniswa kuti zvite sei zvive zvinosumudzirwa tinenge tisinawo anenge achititaurira tetifanira kuti tisumudziranewo pache zvedu isusu madzimai.
Asi hazvinetse here kuti madzimai vawanikwe vachisimudzirana kana kuti sei madzimai vari kutadza kusimudzirana chii chiri kunyanyoitika?
Chandinoona inini madzimai vanenge vanoti ityei.
Asi kamai Rupanga tinoona kuti madzimai ndiwo anoenda kumarali, madzimai ndiwo anoenda kunovhota, uyezve tanzwa mai Mahoka madzimai ndiwo anotaura, ndiwo ana mafira kureva. Zvakataurwa nafirst lady mudzimai wemutungamiri kuti ini ndiri mafira kureva. Saka tinozotadza sei semadzimai kuti tisimudzirane?
Ipapapo ndopanongoti nese vanongoti uyanga zvigone here kana kuti iwewo unongoti hamanje zvino ndingapindewo here pano pakadai so ndichinomisidzana nevanhu varume tichipokana nevanhu varume zvimwe izvozvo zvinofanira kutiita seti tidzosere kumashure panze pekuti tive tinongoshingirira kuti ngatishingei tive tinozvipira kuti ngatipindei mazviri kana uchinge watopinda mazviri ende wotova unotozvigamuchira kuti izvozvo chokwadi ndatopinda mazviri saizvozvo
ehe tinasisi Luta Shaba vekuWomen's Trust vati ivo vane zvirongwa zvavanodzidzisa madzimai kuti vapindewo mune nyaya idzodzi dzematongerwo enyika hameno kana mune zvamanga muri kuda kuvabvunza varipo panhare ipapapo
zvakanaka
he bvunza henyu
ndaida kubvunzawo kuti izvo pane tomboti unenge uri mudzimai usina kana zvaunenge uchikwanisa kuti ubatsire kuita kana kuti usina ruzivo rwachona rwekuti wonyatsopinda sei mupalamendi machona imomo unozvifambisa sei
allo Miss Luta Shaba muripo panhareka
tiripo
mupindurawo
tisiri musikana vamai chaiwo
mai Luta Shaba chipindurai mai Rupanga ava vati vada kuziva kuti vangapinde sei mune zvematongerwo enyika izvi semudzimai
hongu ehe ndida kuti tinge tibatei zvishomanene pane dzimwe nyaya dzanyika tisati tasvika pakupanana mazano namai vabvunza zvavabvunza ngatinzwisei chinhu chekutanga gakava riri kuitika mubato rezvematongerwo enyika rezanupiwo harisi gakava remadzimai tofanira kutabata ipapo madzimai ari kushandiswa kurwa hondo dzevarume handisi muri kunzwisa zvandiri kutaura tofanira kuti tipabate kuti zviri kuitika izvi ngatiregedze kuti ndezvemadzimai hadzisi nyaya dzemadzimai idzi
ichokwadi ehe
hongu
allo
maiongoanywa izvo ndi allo
ndofunga nhare dzava mheno zvadzaita pari zvino mai Rupanga handimanzwi kungoti chete foni ndofunga ndodzisina kuita zvakanaka asi
moramba makateerera
vachauya vachipedzisa kuzotaura kuti mungabatsirika sei asi munogona kuti muzotsvaga nhamba dzeWomen's Trust movaridzira nhare asi murambai makateerera tinokutendai
zvakanaka imaita henyu
muve nezuva rakanaka babai pj
niwo muve nezuva rakanaka babai
okay babai
sesilo mlaleli lapha nguminenhle sokela kunjani
ingaphila nenjani yenu
wena ke uthanda ukuthi usiphathise kuhlelo lwethu lamhlanje
hayi mina kade ngingakutsho kuphela yikuthi engibonayo ukuthi ezikhathini eziningi lapho omama abathatha khona izikhundla ezilesi sinto enhlanganisweni akuguquleli emandleni aweqiniso lapho abangadala khona umehluko bayaphiwa nje izikhundla ngempela kodwa lezo zikhundla ziphethwe ngabantu abangobaba ensitha ekutheni umuntu wesifazana kuyabe kuthiwa nguye osiphetheyo leso sikhundla kodwa zonke izinqumo zehofisi leyo zithathwa kumbe zenziwa ngumuntu ongubaba usitho ukuthi okwesibili omama abakhethwa ezikhundleni eziphezulu kodwa baphiwa izikhundla eziphansi ezibenza bengabonakali ukwenelisa kwabo ngoba noma umuntu ongumama esenelisa kwenza ukuthi like angakhali ngoba unyundezili uphansi njengomuntu wesifazane yikusithi ukuthi akuvamanga even kuma-political parties ukuthi ufice umuntu ongumama kuyikuthi khona nguye ophetheyo kumbe ufice umuntu ongumama elizweni ephethe isikhundla sokuba maybe mhlawumbe ngupresident So ndingakhangela kathesi okwenzakalayo umumo weZANU PF. Ndingabona iexample kaJoyce Mjuru ukuthi yena wayelaso leso sikhundla. Kuyikuthi kwakuthwa kukhona isikhundla leso ngesakho ngesakhe. Kodwa ekucineni ngendlela indaba yakhe ayahamba ngayo yabonisa sonke lathi ukuthi wayelaso leso sikhundla kodwa kwakuyisikhundla okwakungani usithiwe. Kuyikuthi khona kodwa amandla mandla awesikhundla sona leso wayevile enginawo. So ngibone engantha khona lokhu thina abantu abangomama vele kwezombusazwe kusalo msebenzi omningi kakhulu ukuthi lathi sinje sichakame. Kwenze okokucina engakutsho ngibone engantha ngase siyakhuluma maybe ukuthi izinto ngibone engantha amathuba abantu ngobulili kumele ukuthi sibone ukuthi ayalinganiswa sibili. Then ukuncintisana enhlanganisweni vele kusezingeni eliphezulu okwenza ukuthi abantu abangomama bagcine bevalelwa ngaphandle. Yona leyi example enginike ngoJoyce Mjuru weZANU PF ukuthi isiphetho vele esikamama ekugcineni ukuthi ugcina ephelelwe yisikhundla lapha akade ikhokhela khona. So sizababona nje kuZANU PF njengoba kuliwa kangaka abaningi bazaqalisa ukuphelelwa yizikhundla abantu abangomama abayibo abasuke bayimela leyo ndaba bagcina sokungamabizo abo asekhanya esephambili. Kuyikuthi ngiyasekela nalo mama okhulume ngaphambili kwami ukuthi yizimpi eziyabe ziyizimpi zabobaba kodwa bese kufakwa kufucelwa omama phambili
babe yibo ihawu. Hayi, siyakubonga kakhulu Nkosikazi Sokhela. Wena-ke ungowebandla le-MDC?
Mina ngingowebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uWilson Ncube.
Lina khona ngapho liyabona abesifazane bethola izikhundla ezingayisizo zama-cheerleaders?
maybe before we continue, we can take our WhatsApp callers who sent us some WhatsApp messages. We have who says Zimbabwean women have a big role to play. I saw it when Sarah Mahoka embarrassed their boss VP Mnangagwa in Harare recently.
And Michael says if a woman takes a leading role in politics, things will not remain the same. That's why today there is instability in ZANU PF.
And we have Temba who says we do not have cutting-edge women politicians, according to him. They are mainly thriving in a male-dominated environment. Not on their own. They need to shape up like Sue of Burma. So that's his view right there.
Yes, this one here, the last one, it's from our caller here.
Yes, we've spoken to her before. She's been a guest here.
Yeah.
So I think maybe let's read what she says. I believe that women in politics still have to fight for more recognition as worthy players in national discourse, where you find most of them having challenges that stifle their capacity to campaign and stand their ground as worthwhile candidates. They are reserved to the role of cheerleaders or window dressers in political parties. This is shown by an inability for them to secure key positions and thus have to be satisfied with being deputies like herself. She's the VP. So interesting view right there.
That's the gist of whatever she said in the belly.
Great.
So I don't have to translate anymore.
You got away with that one, PJ. But also, before we took her, we had Amai Rupanga, who spoke to us from Greendale, and she was saying that, you know, she would like to get into politics but doesn't really know how to do it. So she was getting some, you know, good advice there from Luta Shaba of the Women's Trust, but her line was cut off. So we'll try and maybe join them again later on. But it's very interesting that there are women out there who are interested in taking part in politics, but they just don't know how to do it.
They don't know how. Yes.
So we would like to ask our guests to stay on the line and please do not hang up. And also our radio listeners, as you know by now, we are streaming live. So please go to www.voazimbabwe.com and stay tuned. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Ubalaleli bethu abase emsakazweni we radio sesivalelisana lani kwamanje njengoba lisazi kubana silani okwengxenye yehola I 30 minutes kodwa ke le enye 30 minutes siyabe sikhona ebulenjini ku www.voa.com lisibambe khona labo kodwa kulabo elokho esilabo asiqhubekeni silalela. Praxitis Jeremiah.